Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 27 2017.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatori venhau veNewsday vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa apo vanga vachiita basa ravo muguta reHarare.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzozeya zvinoreva mashoko emudzimai wemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe. Avati vaMugabe vanofanirwa kudoma munhu achatora basa ravo.
Vanotengesa mumigwagwa vochema-chema nekukwidzwa kwemari dzavanobhadhara kukanzuro yeguta reHarare.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapurisa arova nekusunga vatori venhau vebepa nhau reNewsday avo vanga vari kutora mifananidzo yemapurisa anga achirova mumwe mutyairi wekombi muHarare. Vatori venhau ava vakuvara zvakaipisisa zvichitevera kurohwa uku. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau Obema Naiti, Shepherd Tozvireva, Abigail Matsikidze nemuchairi wavo Rafael Piri vasungwa muHarare nemapurisa ayo asina kufara nebasa ravange vachiita. Kutaura kudai, vamwe vatatu vasunungurwa uye Manaiti achiri muusungwa achipomerwa mhosva yekurova mapurisa. Asi mupepeti webepa nhau reNewsday vaWisdom Mudzungairi vaudza Studio 7 kuti Manaiti ndiye arohwa zvakaipisisa nemapurisa uye mapurisa angati Manaiti abhadhare faindi asi aramba kuita izvi sezvo ari yarohwa nemapurisa. VaMudzungairi vati Manaiti anzi achaenda kudare mangwana. Masangano anomirira vatapi venhau eVoluntary Media Council of Zimbabwe neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter ashora kuita kwemapurisa. Vanoona nezvekufambisa kwezvirongwa muVMCZ muzvare Faith Ndlovu vati zvinosuwisa kuti apo bumbiro remutemo riri kuti vatapi venhau vashande zvakanaka pasina kushungurudzwa mapurisa ari kurova vatori venhau vachiita basa ravo. Vanja Vulunqiwe veZimbabwe National Editors Forum vati kuita kwemapurisa kunoratidza kuti zvinhu zviri kuramba zvishoma munyaya dzekutapwa kwenhau munyika.
Isusu tukumbira mapurisa kuti vavafishise muchero because uita mutapi wenhau hausi mhosva because watarisa ava machanarisi acho ese ari accredited so mhosva yavo ndeichi.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira Byron Mutingwende ashora kuita kwemapurisa achiti kutapa nhau haisi mhosva.
Chekutanga ndechekuti kuva mutapi wenhau haisi mhosva, saka zvatoitwa nemapurisa izvi vachinyatsokuziva kuti vanhu ava vari pabasa vavatora vavarova vachivashungurudza kutotyora mutemo. Semapurisa ndo vanofanira kudzivirira mutemo but tiri kutoona vari ivo vari kuutyora, saka izvi zvinoshoreka zvikuru kwazvo. Pachava nekurohwa kwakanyanya kwevatapi venhau kana kushungurudzwa kana kunyangarika sezvakaitika kuna vadzamara. Kana hunhu hwaitwa nemapurisa nhasi hukasabatwa kana kudziviswa nguva yechiripo.
Mumwe wemutapi wenhau Judith Kajuma ati mapurisa ari kushungurudza veruzhinji uye hapana chakaipa pane zvange zvichiitwa nevatori venhau veNewsday.
Isusu semajournalist zvinotishungurudza because we find it unenge wakutya kuita basa rako.
Mutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati havana zvavanoziva nekurohwa kwamaNaiti nevamwe vake sezvo vasirivo vanosunga vanhu. Kushungurudzwa kuvatori venhau veNewsday kwaitika apo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaChris Mushowe varamba kumira pamberi pedare reParamende keChina kuti vazotaura kuti chii chiri kuitwa nebazi ravo kuvandudza mitemo yezvekutapwa kwenhau pamwe nekuti vatori venhau vashande pasina kushungurudzwa. VaMushowe vaonekwa vari kumusangano weZANU PF kumuzinda webato iri uko mudzimai wemutungamiri wenyika Mike Grace Mugabe vange vachitaura pamusoro pemagakatano ari mubato ravo vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa mumisa Zimbabwe vatavani moyo vati vamushowe igurukota risina hanya nebasa raro.
Tatawana mukana wekuti parliament ivabvunze kuti position yehurumende ndeipi, kasi ivo vatiratidza zvakare kuti kechina varamba vachingobatikana. Tinodaira kuti parliament ine zviga zvainoita kana paratidza kubatikana kwakadai. Tinovimbira kuti ichashandisa zviga izvozvo.
Nhengo dzeparamende kubva kubato rinopikisa reMDCT dzinoda kuti vamushowe varangwe, asi sachigaro wekomiti yezvekubudiswa kumashoko vaWilliam De wavanoti hapana chikonzero chekuranga vamushowe sezvo vaudza kuti vange vakabatikana nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makanzura echitungwiza makumi maviri nevashanu vakambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekuita zveuori vatanga nhasi kumiswa pamberi pedare rakagadzwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuere kuti rinzwe nyaya dzavari kupomerwa. Dare iri rinotarisirwa kupeta basa raro musi wa29 Gunyana. Makanzura aya kusanganisira meya wechitungwiza vaPhilip Mutoti vari kupomerwa mhosva yekusashandisa mari yekanzuru nemazvo uyewo kuzvipa nzvimbo dzekuvakira dzimba dzinokosha mamiriyoni manomwe emadhora zviri kunze kwemutemo. Zvichitevera kumiswa kwemakanzura aya basa, vakasukwere vakadoma komisheni ine vanhu vatatu inotungamirwa navamadzudzo pawadyira kuti ifanofambisa basa mukanzuru iyi. Asi vagari vari kunyunyuta kuti havana zvikuru zvavari kuona zviri kuitwa nekomisheni yavamadzudzo iyi sezvo zvinhu zviri kutoenderera mberi zvichiondomoka mukanzuru. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano revagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust vaMavelous Kumalo avanoti havafunge kuti makanzura aya anotongwa zvakajeka sezvo dare iri rakaumbwa navakasukuwere vanove zvakare ivo mumhangari munyaya iyi.
Tinoona izvi sedambe, hazvisi pakubuda patena kana kubuda pachokwadi, nokuti mutemo unotaura zviri patena kuti izvi zvaifanira kunge zvakaitwa pemazuva anokwana kuita iwo 45, asi hazvina kunge zvaitwa nguva iyoyo isati yasvika. Saka tirikungoona tete sedambe rekutora nguva yevagari nemastakeholders mamwe pasina chiri kunyatsoitwa chiri kubuda pachena.
Asika imiwo sevagari manga muchichema kuti hapana zviri kuitwa, zvinoratidza kuti nyaya yevakamiswa basa vaichapera riini, harisiro danho here rekuti nyaya inge ichigadziriswa?
Danho iri hongu ndiro, asi chinito chedu chikuru chiri pakuti danho iri ranonoka kuipa. Tiri kuona kunge mukana wevagari vemututungiza wokumiririrwa nevanhu vavakasarudza uri kuramba uchiirodhiwa, uchidzorerwa sure, uchidzorerwa sure kunova kubirwa kwenguva nemikana kwevagari vemuchitungwiza.
Asi munoona here imi makanzura aya achiwana kunzwikwa kwenyaya dzavo kwakasununguka kana kuti kune jekerere?
Hationi paine mukana wakadaro, nekuti kubvira pakaitwa bill iri muparlament relocal government laws amendment bill, takatanga nenyuto dzedu nekuratidzira tichiburitsa pfungwa dzedu patezi kuti mapointirwo anoitwa tribunal iyi tinoona zviine chekuita naminista mukati, zvakare minista ariye zvakare anenge achiri nyuta nemashandiro anenge achiita makanzelas. Saka izvi zvinotipa situesheni yekuti minista ndiye mupurisa, minista ndiye zvakare mutongi wevanenge vatinzi vatadza. Saka hationi danho iri richiita kuti makanzelazi emuchitungwiza vanyatsotongwa zviri pajekerere, vanyatsotongwa zvakajeka.
Havanga vari vaMavelous Kumalo vanovesa chigaro wechitungwiza Residence Trust vari parunare neStudio 7 vari kwaMutare.
Vashandi vehurumende vakawanda vari kumasvingo vanoti vachafa vasina dzimba maguta sezvo chirongwa chakaumbwa chekuti vakwanise kuwana dzimba dzavo chava kuda mari yakawandisa chose kudarika yavakanga vabvumirana nehurumende. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Urumende yakabudisa mashoko svondo rapera kuti vadzidzisi vanofanira kubhadhara mari inosvikazana nemakumi mashanu emadhora pamwedzi wega wega pasi pechirongwa cheCivil Service Housing Scheme, icho chavange vakavimbiswa kuti vachabhadhara makumi mashanu emadhora pamwedzi kuita kuti vawane dzimba. Vashandi ava kunyanya vadzidzisi vanoti mari yakawandisa sezvo vachitambira mari inopfuura zvishoma mazana matatu emadhora pamwedzi, izvo zviri kuvasiya vasina mari yekuraramisa mhuri dzavo. Mumwe mushandi wehurumende mumasvingo vaArnold Gondi vanoti mari iyi ichabatirwa kumabhango kwavo zvekuti vanosara vachinonga svose nemuromo.
Tashika mazana ndechekuti hurumende yavakulonja chiprogramu iyi panguva yekuti tatarisa nemaelections, ende vakuti titibhadhire ma150. Isu mari yatinokora iyi tombokwani kuti tikabvisa 150 tine vana vanoenda kuchikoro, tine vabereki vanoda kuchengetwa, kunyange chikafu chedu chaicho chaicho, mari tinosara ne150 nokuti totambira $300. Saka mari iyi haizokwani kuti tikwanise kurarama.
Vamwe vanoti hurumende yeZANPF inoda kuvatorera mari yavo kuti igokwanisa kuishandisa mukukwezva rutsigiro pasarudzo dzegore rinouya, sezvo vashandi zviuru makumi manomwe nezvishanu vakanyoresa pasi pechirongwa ichi. Mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavira zvovo vanoti hurumende inozivikanwa zvikuru nekushandisa mari dzevanhu nenzira isiri iyo.
Zviri pachena kuti iyi mari 150 varairidza vakwanisa kuti vaiwane, uyezve zviri pachena kuti hurumende yangotaura kuti 150 pasina nhaurirano. Saka isi tinoona sekuti iyi mari iri kureidziwa yekuti iende kumaelection, hationi sekuti imari inoda kuti ibatsire varairidzi. Saka varairidzi vese vakawanda zvikuru sei kumatimana ese enyika yemuZimbabwe veptz vakatiudza kuti havakwanisi kunge vachibhadhara mari dzakaita ma150, ende vari kuona kuti skimu iyi yava elitist yasiyana nemafungiro atakatanga tichifunga kuti murairidzi ungazowanawo imba. Iyi yatova skimu yevavo vagara vana mari muZimbabwe.
Vazvovo vanoti nhengo zhinji dzesangano ravo dzichabuda muurongwa uhwu nekuti zvava kuitwa nehurumende handizvo zvavakawirirana. Munyori webazi rezvematunhu nekuvakwa kwedzimba munyika vaGeorge Mulilo vakaudza vatori venhau kuti vakatopedzerana nevakuru vevashandi vehurumende vachiti chirongwa ichi chiri kutanga gore rinouya, asi vashandi ava vanoti havana kutenderana pamari iyi vachiti yakawandisa. Mumwe mushandi akaramba kudomwa zita rake anoti vachafa vari maroja nekuti chirongwa ichi chiri kudhura zvakanyanyisa.
Izvi zvinhu zvakatiomera sevashandi vehurumende nekuti mari yacho inotoya yakabatwa kare. Tosarawo ne150 isu sematicha tinotambira 300 apa tinamwe maloni atinenge takatora, saka mari yacho haitozotikwaniri.
Asi mutevedzeri wasachigaro weApex vanodishiyas zunde vanoti vakaita musangano navamulilo vakawirana kuti paitwe hurukuro pamusoro pemari dzakange dzatarwa nehurumende sezvo mari iyi yakawandira kuvashandi. Vazunde vanoti vakatadza kuwirana pamari inobatirwa vashandi chirongwa ichi hachienderere mberi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Kuramwa mabasa nyika yose muVenezuela kwapinda muzuva repiri nhasi, apo kuratidzira mumigwagwa kwasiya vanhu vatatu vafa muhondo yekuramba utongi wehurumende yava Nicolas Maduro, iyo inoti zvinhu zvose zvinofanira kuve pasi payo. Vachuchisi vehurumende vanoti murume mumwe chete apfuurwa kumawirira kweVenezuela, kuchitiwo mukomana ane makore 14 akaurayiwa mukurwisana kwaitika muguta guru reCaracas.
China yasunungura zvizvarwa zveJapan zvina pane zvitanhatu zvanga zviri muusungwa kubva muna kurume. Munyori mukuru wedare remakurukota muJapan vaYoshihide Suga vazivisa izvi nhasi, asi havana kutsanangura zvizere kuti varume ava vakasunungurwa riini, vachitaurawo zvakare nezvizvarwa zviviri zvichiri muusungwa. Vati varume vana ava vadzokera kuJapan.
Thank you. Mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe vanhu vamunyori mukuru wesangano remadzimai reWomen's League vakurudzira murume wavo uye vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vadome munhu achatora chigaro chavo sezvinoitika kune dzimwe nyika. Amai Mugabe vataura mashoko aya pamusangano wemadzimai weNational Assembly pamuzinda webato iri muHarare nhasi. Vapawo semuenzaniso vaNelson Mandela avo vati vakadoma vaThabo Mbeki. Amai Mugabe vati hapana chakaipa kuti vaMugabe vadome achavatsiva vachiti izve zvinobatsira kuti vanhu vemubato vatsigire munhu wacho kwete kuramba vachinetsana.
Bumbiro remitemo rezano PF parizvino rinoti mutungamiri webato anosarudzwa paCongress inoitwa kwapera makore mashanu. Congress iyi yakapedzisira kuitwa muna 2014 uye inotevera ichaitwa muna 2019. Mutungamiri webato akafa zvinoreva kuti panoitwa Congress yechimbi chimbi. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti dzinoshamiswa nemashoko aya sezvo bato rezano PF rakatoita chisungwa chekuti vaMugabe avo vave nemakore makumi mapfumbamwe nematatu ekuberekwa ndo vachatungamira bato iri musarudzo dzegore rinouya.
VaMugabe vagarawo vachiramba kuti ivo mbune vane chekuita nekuti ndiani achatora chigaro chavo. Nedzimwe nguva vanoti pavanhu vari mubato ravo hapana angakwanise kutora chigaro ichi. Gurukota rinoona nezvevakarwa hondo yerusununguko vachinga Dhube vakataura mashoko ekuti vaMugabe vanofanira kudoma achavatsiva aya mwedzi wapera, asi vakazodaidzwa kuhofisi yavaMugabe vakaudzwa kuti vainge vopinda nemwenje mudziva. Mukuzeya nyaya iyi Tabata mutedzeri wemunyori anoona nezvemitemo muZanu PF vaMunyaradzi Paul Mangwana uye mutauriri webato reMDCT vaObed Gutu totanga kunzwa kubva kuna vaMangwana.
Bumbiro redu romutemo reZanu PF rakajeka zvikuru rinotaura iro kuti pamakore 5 ega ega panofanira kuitwa Congress. PaCongress iyoyo ndopanosarudzwa mukuru wepati, president wepati. Iye president wepati uzosarudza mavhaisi ake. Saka asi kana pakaitika vacancy 5 years dzisati dzasvika, panoitwa inonzi special Congress. Inoita kuti vanhu vasarudze munhu anenge achizotsiva president anenge varegedza basa. Paspecial Congress ipapo anoda upresident anosimuka ega iye kuti ndini ndoda kuita president, osarudzwa navanhu paspecial Congress, owana majority yamaprovinces anomuti uyu toda kuti aite candidate, kana abvumidzwa kuita candidate oya paspecial Congress ozovoterwa.
Vagutu, zvakajeka here sezviri kutaurwa navaMangwana nekuti vamwe vanenge vanoti vaMugabe ndo vane masimba anotogona kutodarika bumbiro remutemo webato racho.
Unoziva zvezano PF blessing kungotaura pabepa ndo zvakanyorwa zvataurwa naComrade Mangwana, asi mukuita handizvoba. Tose tinoziva ka kuti zano PF ivaMugabe, vaMugabe ndo zano yavanoti one center of power yaya vanenge vachitoreva kuti simba rose kuna vaMugabe ndo vanosarudza, ndo vanoita zvose. Saka apapa ukaona zvinoitika ndezvekuti ukaverenga constitution yavo nezvavanenge vachizoita ivo mukuita chaimo handizvoba. Tose tinoziva kuti hapana kana munhu mumwe zvake vaMugabe varipo vari vapenyu angada kuvachallenja muzano, kwete kuti vanenge vasingadi kuvachallenja pachena, asi kushiya nekuti vanoziva kuti mukuru uya ukataridza iwe kuti waudawo kutora chinzvimbo chake. Muchirungu anoti hanzi consider yourself a dead man walking. Woziva kuti pako pakuperera.
Tisera kadhi Mangwana havangakomeni zano PF vasinambopinda mubato medu isusu from 1963.
Aiwa blessing ndofunga ndini ndine flow blessing ndiwe moderator blessing asandapedza kubwereketa kaini
alright chikoti gaga tizwe vaguti
zano handisandamboipinda kusvika ndipinde muguva mangu handipe ndakapinda muzano. Ndipinde muzano kana chitina changu chaicho hachiti kupinda muzano, ndoda kuti vateereri vanzwisise ipapo. Saka ndo ndazadangotsanangura nekuti zano PF it's a one man band, it's a fully fledged dictatorship.
Oraiti vaMangwana taurai tinzwe.
Nhasi newspaper riri kutaura iro kuti vatsvangirai vati kana takusarudza masenator ndo vega vane right yokusarudza munhu kuinda kusenator. The father of democracy called Tsvangirai anoda kusarudza iye masenator on his own. So vagutu ngavagadzirise lack of democracy yamupati mavo
vagutu.
zvanyorwa mupepa ndinoda kutaura kudo mabepa racho nezare news day handizvoba.
Ndodzoka kwamuri vamangwana, tirikunzwawo kuti vamwe mubato renyu zvikuru kumadzimai vari kukurudzira kuti vamugabe vadome munhu anozovatsiva. Ndo zvinenge zviri mubumbiro remutemero, zvinofamba sei? Vamugabe chete ndo anosarudza here kana kuti vanhu?
Vapresident vedu vakagara vachitaura over and over again kuti ivo havasarudzi munhu anovatsiva. Munhu anovatsiva achabva kuvanhu, ivo vakabvawo kuvanhu. Every 5 years vanodomwa navanhu vachidzokera pachigaro nokuti vanhu vachiri kuvada. Kana vaakuzobvawo pachiuya umwe, anofanira kubva kuvanhu. Pfungwa dzavanhu hatingadzistopi, asi ndozva kuti president vanotevedzera constitution yedu yepati inotaura iyo kuti achatungamirira ZANU PF anofanira kubva kuvanhu. Achavatsiva kana nguva yakwana achabva kuvanhu.
Vaagutu.
Kana vaakuti vamugabenga vachidoma success, zvakutoreva kuti vaakutoti pati iyi yavayo kumba kwavo. Inototi munhu anoti ini ndichada kusucceedwana nenzi.
Mutauriri webato rinopikisa remdct vaobet gutu mazwawo zvakare kubva mutedzeri wemunyori anoona nezvemitemo mubato rezanu pf vamunyaradzi Paul Mangwana. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Vanotengesa zvinhu mumigwagwa vanoti havasi kufara nezvakaitwa nekanzuro yeHarare iyo yakakwidza mitero inobhadharwa nevatengesi ava vanenge vachida kutengesa zvinhu zvavo muguta nemusi wemugovera nesvondo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kanzuro yakakwidza mutero wekuti munhu atengese mukupera kwesvondo kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi maviri nemashanu kusvika pamadhora matatu pazuva. Vatengesi vanoti mari yakawanda zvikuru sezvo vachiwana mari isingadarike madhora mashanu. Mumwe wevatengesi amai Emily Jonasi vati kushomeka kwemari munyika kuri kuderedzawo bhizimusi ravo. Amai Jonasi vanoti nekuda kwekuti havana mishina yekuti vanhu vatenge nemakadze mumabhanga havana mari yakawanda yavari kuwana sezvo vanhu vari kusheya mari yemusvo.
Ini nhangu kutaura chokwadi inini yakandiwanisira because myself acho chaiwe chaiwe kutaura chokwadi mazuva anoka akatodhakwa akatodzika zvisingaite because vanhu mari chaidzo kumabhenga havasi kuzviwana. Zviriko ndezvokuti vanhu vari kutenga nemaecocash vari kutenga nemaswipe. Isusu maswipe machine hatina. Munhu anosvika achida chinhu patable but kuti akwanise kuchitenga haakwanisi because anoda kuswipe ari kuti mari iri mukadhi. Saka at the end of the day kanzuri ichauya enda $3 nendaitora kupi because ndihana swipe machine handisi kukwanisa kutengesa.
Izvi zvatsigirwa namai Rabeka Chivi avo vati vanga vachitotatarika kubhadhara mutero usati wakwidzwa. Amai Chivi vatiwo kuti vatengese zvinhu zvavo neiko keshi vari kubatirwa mutero kuzobudisa mari iyi izvo zvinovaremera.
Savatengesi isusu zvakatiomera kuti bhadhara dhora 25 iri kutinetsa kuti tiiwane nekuti unogona kupedza svondo rese usina namubvira watengesa kana chirwani kana kutaurire 50 cents chaivo. Saka yakatiomera chaito chemadai zvaibvira watodzivisa kuti ndina kana pa50 cents nekuti vazhinji vari kuuya vachiti nemaswiping machine yetu tatina. Ko ecocash munotambira here? Ecocash yacho iri kutiremera kuti tikaitambira ecocash yacho kwaunozoti unoiwana vanobva vatoenda 30% kuti uwane ecocash yacho. Saka zviri kutiremera kuti totengesa sei necash yacho tikuishaya.
Mumwe mutengesi vajohn Piri vati chinovarwadza kubvisa mari kukanzuro yavasingaoni kuti inoshandei. Vapiri vati vari kungobvisa mari asi nzvimbo dzavanoshandira dzisingagadziriswe.
Mari iyoyo haina kushata kana kanzuro ichitora mari iyoyo ichigadzirira mashedzi ekuti tinge tichitengesera pamvuri pakanaka, yetiunzirewo mvurawo, yetiugadzirirewo maclock room ekuchengetera staff yedu ichapedza kutengesawo manheru. Mari iyoyo inenge isina kushata, asi zvinozongoshata pakuti mari iyoyo yongotorwa semadhora 25 anga achingotorwa. Hatina kuona development chayakashanda mari yacho, ndodambudziko ratingangochema naro panyaya yemari.
Vanotungamirira sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vati kunhengo dzavo mari yemadhora matatu pazuva iyi yakawandisa.
$3 imari yakawandisa zvisingaiti pazuva. Even iyo 120-25 yacho yakazokwidzwa kubva kusvika $300 ku $3 yanga yakatowandisa still. tanga titori nemakonza kuti senza tanga chita ne informal sector committee pasi to Farare patanga chiwadzo no mariyo yakatowandisa because mukatarisa infrastructure iripo kana kuti zvishandiso zviripo hazvienderani nemariyo
vawadzai vati sangano ravo riri mubishi kutaura nemagweta kuti vangaendesa kanzuru kumatare here asi meya weguta reHarare va Bernard Manyenyeni vati mari yakawedzerwa nekuti guta rofanirwa kuita mari kuti risimukire vamanyenyeni vati nekuda kwekuti vatengesi vemumigwagwa ava vari kutengesera panzvimbo dzaisabvumidzwa munguva yapera panga pasati paiswa zvivakwa vakati zvichachinja nekuwana kwekanzuru mari nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti kuhoma kweupfumi pamwe nekushayikwa kwemabasa kuri kukonzera kuwanda kwevatengesi vemumigwagwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.
Vamwe vechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship muAmerica vanoti hurumende inofanira kudzivirira mirishonga munyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Tungamiri Nkomo anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pakupedza zvidzidzo zvavo zveutungamiri hwejekerere pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship kuWilliam and Mary College neZuro, vanorwira kodzero dzevanhu vadzikamai bere, vakayambira komisheni inoona nezvekuyananisa vanhu nekupodza mavanga kuti ishande nesimba idzivirire mhirizhonga. Vabere vakakurudzirawo vemasangano akazvimirira oga neveruzhinji kuti vashande pamwe chete pakukurudzira runyararo nekugarisana pamberi pesarudzo.
Chirongwa cheNational Peace and Reconciliation Commission ringori bande rimwe chete ratinokwanisa kuita kuti timise nyaya, asi kune zvakawanda zvatinokurudzirwa kuti tinge tichiita munzvimbo dzakasiyana-siyana, vangave vemaNGO, vangave vemachechi, vangave vatapi venhau, vangave vashandi vehurumende.
Vabere vakaudzawo vamwe vavo vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vavakanga vachidzidza navo kuWilliam and Mary kuti remangwana reZimbabwe harina kujeka zvachose. Naizvozvo vanoti zvikuru sei vechidiki vanofanirwa kubatana pakutsvaga mazano ekuburitsa nyika mumadhaka airi.
Hakuna munhu anonzi iye anyanya kuita mudiki. Munhu wese zvakakosha kuti pfungwa dzake dziiswe mupoto yekubika runyararo kana kubika upfumi wenyika.
Vachitaurawo pagungano rimwe chete, kanzura veguta remasvingo uye vari veMDCT vaGodfrey Kurauone vakakurudzirawo vechidiki muZimbabwe kuti vasiyane netsika yemhirizhonga.
Kune vechidiki ndinoti ngatisiyei violence, ngatirege kushandisa mapato vachiita kuti isu vechidiki tiite violence. Ndinovaziisa kuti mukana tinawo wekuti tigonewo kupinda muzvinzvimbo zvokutungamirira. Ngatitore mukana wa 2018 kupinda muzvigaro zvokutungamirira.
Vaviri ava vanoti zvakawanda zvavakadzidza pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, izvo zvichavabatsira pakuita basa ravo nemazvo kana vadzokera kuZimbabwe nemusi wechina svondo rinotevera. Chirongwa ichi chava kusvika kwamvura yacheka makumbo, uye vechidiki vekuZimbabwe vese makumi matanhatu vachasangana nevamwe vavo vanobva kunyika dzakasiyana-siyana muWashington DC mukupera kwesvondo, vachipana mazano ekupedzisira vasati vadzokera kunyika dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Ntungamiri Nkomo.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nevanotengesera mumigwagwa, pamwe nemashoko aamai Grace Mugabe ekuti vamugabe vadome munhu achatora basa ravo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Vatori venhau veNewsday vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa apo vanga vachiita basa ravo muguta reHarare.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoziya zvinoreva mashoko emudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe avati vamugabe vanofanirwa kudoma munhu achatora basa ravo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande namutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolosine mhlaka 27 tulikazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Itatheli izindaba ngabantu abenza imisebenzi yabo. Asiwo abantu ukuthi singathina bala macala kumbe bayaphambanisa. Ngabantu nje laba abenzela umsebenzi wabo. Siyadana kakhulu ukuthi ngesikhathi sisiyakiso njengoba sifuna udlakela olwenzakala elizweni. Le ntatheli izindaba lazo kungani sezifuna ukubana zikhuhlumezeke, zihlukumeze, zihlutshule ngenxa yomsebenzi wabo abawenzayo omuhle kangaka.
Kubotshwa intatheli izindaba zephephandaba leNewsday ezine njalo zibhaxabulwe kabuhlungu ngamapolisa ziqhuba umsebenzi wazo eHarare.
Ye, iqiniso elingahlukumeziye ukuthi uyakwazi ukuthoyo njalo lezi zatho. And nxa esekhuluma esenze njalo akumelanga sicabange ukuthi yena umgabe kakwazi into esiphekiwe yavuthu.
Umkamongameli Grace Mugabe uthi umkakhe sekumele aqambe ozamelama ukuze uphele ukudonselana ebandleni leZanu PF.
Ikansili yedolobho lakoBulawayo isimanyane leza kamizi zemakokoba ekusunguleni uhlelo lomsebenzi wokwenza leli lokitshi lihlanzeke phansi kwendikimba ethi makokoba hashtag asifuni ngcekeza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Kubotshwe intatheli izindaba zephephandaba leNewsday ezine lamhlanje njalo zabhaxabulwa kabuhlungu ngamapolisa ziqhuba umsebenzi wazo eHarare. Abane laba baphinde bakhululwa ngemva kokubuzisiswa okwesikhathi eside ngamapolisa enkambeni yeHarare Central Police Station. Kuviga uMeviskama.
Ukubotshwa kuka Obey Manaiti uAbigail Matsikidze othatha imifanekiso, uShepherd Tozwireva kanye lobetshayela imota uRafael Phiri kusole kakhulu ngabenhlanganiso yentatheli izindaba ezimbalwa okugoqela eYoung Journalists Association yoja esanda kubunjwa. Okhangelelwe ukuba ngumgcini sihlalo weyoja umnumzana Mlondolozi Ndlovu uveze ukukhathazeka kwakhe ngalesi sehlakalo.
Itatheli izindaba ngabantu abenza imisebenzi yabo. Asiwo abantu ukuthi singathina bala macala kumbe bayaphambanisa. Ngabantu nje laba abenzela umsebenzi wabo. Siyadana kakhulu ukuthi ngesikhathi sisiyakiso njengoba sifuna udlakela olwenzakala elizweni. Le ntatheli izindaba lazo kungani sezifuna ukubana zikhuhlumezeke, zihlukumeze, zihlutshule ngenxa yomsebenzi wabo abawenzayo omuhle kangaka.
UManaiti omunye wababotshiweyo nguye okhangelelwe ukuthatha isikhundla zokuba ngumgcini sihlalo wale nhlanganiso. Ubikwa echayo kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuba ngamapolisa asebenza lisitha lapho yena labanye bakhe bezama ukuthatha imifanekiso yamapolisa ehlupha nalozulu kuphoselwa insimbi ezisetshenziswa ukumisa imota edolobheni ama-spikes okuyinto esolwe kakhulu nguNdlovu.
Thina ngendlela esizwe ngayo namhlanje mini kuthiwa amajahala abezama ukuthi athathe impikisha yamapolisa akade ejika ke abathe ngama-spike izimbi phela lezi ezivimbela umuntu ubana singahambi. Kuthiwa abantu members of the public kuthiwa bebesesala phela ukubana lokhu kwenzakale kodwa uManaiti labanye akade belabo besefuna ukubana bethathe phela impikisha njengentatha ezindaba bebhale phela ngalolu daba kodwa basebesuka ke basebehlukumezwa basebetshaywa basesuka babusha.
Imbiko esisanda kuyamukela iveza kuba abane laba bagcine sebekhulule bonke. Abane laba bamelwa ngumnumzana Ngoni Dzashe Ngodza osebenza phansi kwenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHRA. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umongameli welizwe uGrace Mugabe uthi umkakhe sekumele aqambe ozamelama ukuze kuphele ukudonselana amandla ebandleni leZANU PF. Ekhuluma emhlanganweni wogatsha lwabesifazane iWomen's League lamhlanje eHarare, unkosikazi Mugabe uthe uhleze etshela umkakhe ukuthi kumele akhethe ozamelama, kodwa yena esithi kafuni ukukhethela uZulu umkhokheli. Uqhubeke sithi kumele amalunga ebandla ahloniphe abadala bengabi bebanga isikhundla sikamongameli. Umgabe yena obekhona emhlanganweni lo kazange yakhulume, kodwa amalunga ebandla aqakeze achaya umpululu. Phambilini kwalomhlangano umgabe utshele omunye njalo umhlangano ukuthi umangaliswa inkokheli yebutho layo esingene embangweni wesikhundla, isithi achiye isikhundla, wabuza esithi ngichiyele bani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Ye iqiniso elingahlukumeziyeyo ukuthi uyakwazi ukuthoyo njalo lezi zathu. And nxa esekhuluma esenze njalo akumelanga sicaba ukuthi yena umgabe kakwazi, into esiphekiwe yavuthu.
Ukuthi kahle kahle engabe khona yini asebembonile ukuthi engamelama umongameli?
Ukhona, hayi ukanti uthi alala icebo, ulala icebo. Umgabe ukusebenza kwakhe ngumuntu osebenza njenge, uyabona ukusebenza kwezigebengu imafia. Akalwenza ulutho engazange walupheka, walucubungula, walubona ukuthi luzasebenza kanjani. Njalo bona ababaphikisana naye ama-factions abangaphansi kwakhe, unqabe xabana behlukumezana behlokozana, yena uyabe kwazi ukuthi kwenzakalani. Abantu nje abangakubona bakukhangele lapha naye ukuthi yena ngokwakhe sesifikile esibangeni sokuthi sesithi sengingaqamba umuntu ongangilandela.
Kodwa ayisiko kudala esike sezwa yena sithi kubandla leZANU PF okwakathesi akula ongamelama omele amelame. Kungase kuguqukene.
Ziningi izinto babuGandhi sokulutshelwe la. Sokulutshelwe umzimba uyala, njalo lo msebenzi wona lo abhekane lawo lokhetho lololuzayo asiyo into yabantu asebeluphele asebadala. So mdlalo wabokhokho ngumdlalo wabafanyana abasakhulayo, usungathola ukuthi sebheke kahle wabona ukuthi hayi ethi ngiqhubele omunye umuntu izintambo. Ngeke kwenzeke ukuthi unkosikazi wakhe aye emphakathini ayekhuluma indaba engangaleyo ephikisana lezifiso zakhe akwenzakale.
Hayi, kade sengiqonda khona ukuthi ngikubuze ukuthi kanti vele kungani engamdonsela ngensitha batshela nabo babili.
Hayi, lokhana bekuyikwazisa umphakathi ukuthi indaba esisegudwini esiphekwa yile. Bangaphikisana umuntu lo angakwakhe ngezinto ezincane ezinjengokuthi ipolice njengalana, umthetho njengalana. Athi okwesihlalo sombuso ungabona umama sephumela phambili esithi ubaba sokumele asukume kuhlale omunye. Hayi, yasiphekwe yavuthwa ngikhaya kuqala.
Hello ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo isibambane lezakhamizi zeMakhokoba ekusunguleni uhlelo lomsebenzi wokwenza leli lokishi lihlanzeke. Phansi kwendikimba ethi Makhokoba hashtag asifuni ngcekeza emizameni yokuqeda ubutshapha lengcekeza ekuleli lokitshi. Kuvika unompumelelo moyo.
Ilokitshi leMakhokoba koBulawayo libikwa kuyilo lodwa elingcole kakhulu uma kuqathaniswa lamanye, ngoba izakhamizi zilahla izibi mahlayana osekuchiye ikhansili lenhlanganiso ye-EMA idideke ingqondo. Lamhlanje inkokheli zabahlali beMakhokoba, ikhansili kunye lenhloko zezikolo ezilithumi ezisemakhokoba bahlangene koBulawayo bebonisana ngokuqeda lolu dubo. umnumzana Nkanyiso Ndlovu obona ngokuhlanzeka kwedolobho ekhansilini uthe uhlelo lolu baluqhuba ngaphansi kwendikimba ethi makhokhoba hashtag asifuni ngcekeza ngoba kulilokishi elilembali enhle ngakho kumele lihlale lihlanzekile ukuze labo zobuka idolobho bengabinyelelwa izibi.
Sesizamile ukuthi sikubumbe silapho kubana sizokulungisa kube yinto yethu. Sifisa ukubana sibe nomkhankaso njengemakhokhoba okuthi Great Makhokhoba asifuni ngcekeza. Great Makhokhoba asifuni ingcekeza. Yumkhankaso esifisa ukubana sibe nawo. Kusukela namuhla kusiya phambili imakhokhoba ikhiphe abantu abalodumo.
Kusasa bakhangelelwe ukuba lomhlangano omkhulu e-Standing Square lapho abazahlangana lezakhamizi zonke baqale uhlelo lokuhlanzeka.
Kutshengisa i-Residence Association Committees ukuthi there are other alternatives esingazenza emakhokhoba. Imbangela ukuthi imakhokhoba ingcole kakhulu. So it is provide indlela singabalekela ngazo ubuchapha emakhokhoba. Yikho sihambe eDavis Granite ukuthi siyebona icomposting. Nxa linanzelele you can do icomposting endaweni encane. Ekuseni nxa belilalele bake bakhuluma ukuthi amayadi emakhokhoba mancane. But ngecomposting uyenelisa ukuthi ngeyadi yona leyo encane uyenze something. Akudingakali ukuthi utshone ugebha.
Ugcina ingcebo welunga leBulawayo Residents Association unkosikazi Roda Dlamini uthe ubuchapha obusemakhokhoba buyayanyisa.
Hayi, ubuchapha obusemakhokhoba mntanami buningi kakhulu. Abantu angikwazi ukuthi singenze njani ukuthi abantu bake nambonangani abantu bangake babanjwe kufa kumuntu wokuthi abakhangele ngama-45 labo bantu babanjwe bayifayinda.
Ugcina isihlalo weProgressive Residents Association umnumzana Raymond Gombeza uvumelane lo Dlamini.
Luhle kakhulu. Ngibona abantu kusasa bazaluthakazela kujonge ukuthi sigcine umuzwe emakhokhoba ohlanzekile.
Omunye wabaphathi bezikolo unkosikazi Agnes Shoshore uthe loluhle ngoba abafundi labo bazaphatheka kulethe ukuhlanzeka kunye lokudala imisebenzi kulabo abazadobha izibi.
Besides that ukuba involved konoko okakhulu abangasebenziyo besiba involved becollecta ama-empty tins, ama-empty bottles kuzabenza babe involved bengasayenzi other mischiefs.
Ngemva komhlangano lezakhamizi ikhansili iye kunkampani yeDavis Granite babona izivande zezisebenzi etrega okuphekwa kutsha amaphepha eplastic lemavinkilini ezizwe zonke mall okulashwa izibi beboniswa ukuba izibi ziphathwa njani zingumquba zingagaywa kutsha zibumba impahla ezehlukene lokuthi izibi zilashwa njani. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Kulife Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngonkosikazi Grace Mugabe othi umongameli Robert Mugabe sekumele akhethe umuntu ozathatha isikhundla sakhe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ele balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ivuyo lebutho lakwele Iraq L-16th Division elafundiswa ezebutho ngelemelika libikwa libulele izibotshwa zebutho ezimbalwa empini yokuthatha idolobho leMosul kuqembu lamalwecatsha awe-ISIS. inhlanganiso ye-Human Rights Watch ebona ngezokulondolozwa kwelungelo loluntu ikhuthaza le Melika ukuthi licubungule lolu daba.
Amalunga etale le parlamente la khonapha eMelika asevumelene ukuthi kumele kuphunyelwe umthetho ozakwandulela ukuqiniswa kwezijeziso zenotho ezetheswa ele Russia, ele Iran, lele North Korea. Abanye babasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship bathi uhulumende kumele angenele ngamandla enqabele udlakela kukhetho oluzayo. Ekhuluma emkhosini wokugqiba izifundo zobukhokheli phansi kwalolu hlelo ekolishini leWilliam and Mary College izolo olwela amalungelo oluntu umnumzana zikamayibere, uthe kulesidingo sokuthi ikomishini ekhangelane lokukhomisana umlotha iqhube inhlelo eziza kwenza kungabi lodlakela kukhetho lomnyaka ozayo. Ukhuthaze njalo uZulu weZimbabwe jikelele labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi labo baphatheke ngokugcweleyo kuhlelo lokukhuthaza ukuthula.
Chirongwa cheNational Peace and Reconciliation Commission ringori bande rimwe chete rasinokwanisa kuita kuti nyaya.
Uhlelo lwePeace and Reconciliation Commission ngenye yendlela esingayisebenzisa ukulwisana nalodlakela, kodwa kunengi esingakwenza endaweni ezijiyeneyo, kungaba ngabenhlanganiso ezizimeleyo, abamasonto, intatheli kumbe izisebenzi zikahulumende. Asisebenzeni sonkeni.
Ubere lo mnumzana Godfrey Kurawone ngabanye babasakhulayo abangamachumi amabili lanhlanu abagqibe izifundo zabo eWilliam and Mary College izolo. Ukurawone yena ngukansila webandla leMDCT esigabeni seMasingo. Ekhuluma emkhosini munye, ukurawone uthe abasakhulayo kumele bakhokhele emizameni yokwenqabela udlakela ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ukutshaya abantu ngesikhathi sokhetho.
Ngathi siye violence. Ngathi kushandisa le maphatho bashita kuthi isweshi dikitite violence.
Asitshiyaneni lodlakela, asitshiyaneni lokusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe njengabasakhulayo ukwenza udlakela. Amathuba silawo lathi awokuncintisa kukhetho singene ezikhundleni eziphezulu.
Abasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship bangamachumi ayisithupha njalo nxa behlangana labanye ontanga abavela emazweni aseAfrika achiyeneyo bangena kunkulungwane eyodwa. Baza kuthi kwaqa eWashington DC ngempela viki sebevela emakolishini eMelika achiyeneyo ekade befunda kuwo sebezogqiba lolu hlelo njalo baphindela emakhaya ngolwesine oluzayo.
Abaphila ngokuthengisa bakhonona ngenyathelo likamanisipala lokukhweza inhlawulo yokuqhuba umsebenzi ngempela viki isuka ku-$1.25 isiya kumadola amathathu i-$3 ngelanga. Besithi kuza kuba nzima kibo ukuthi benelise ukuyihlawula ile imali. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abaphila ngokuthengisa laba baveze ungajabuli wabo ngenyathelo likamunicipal leli bekhala ngokuthi kunje bayehluleka ukuhlawula ekhona manje ngenxa yokuswelakala kwemali bebalutshwana abathengi. Omunye wabaphila ngokuthengisa eHarare umnumzana Mhlanga uthi alimthabisi leli nyathelo likamunicipal.
Njengomuntu ophila ngokuthengisa into le ngibona inzima kakhulu ngoba imali ngasikhangela imali sibili kayitholakali kwesizwe. Yahluphi imali yoni $1.25 inzima ukuyikhipha, ukuthi uyitholi $1.25 ibinzima sibili ukuthi uyitholi uyikhiphe imali yona leyo, futhi la utholi imali yokudla ngemuzi bekunzima sibili ngoba nxa siyihlanganisa imali leyo ngenyanga kuyabe kuyimali eningi kakhulu ubana umuntu ungakwanisa ukubhatala irenti layo enjini, kodwa nxa besesithi kuyi-$3 kunzima lokhu.
Umhlanga uthi
ubengalikhanyelele leli nyathelo lokukhweza imbadalo.
Abe ngifisa ukuthi ngabehlisa imali yakho ngoba izinto zinzima lapha elizwe. Akuntayi akulanto elula lapha ezimali. Inzima. Ngabe uthi abehlisa sibili ukufikisa ku 50 cents. Imali ukwazi ukwenziswa ngumuntu wonke. Ngoba imali sibe yokuthola imali ukuhoda. Kunzima. Iprofit sibe ukuthola kunzima. So bekumele behlisa imali yabo. Hayibo ukuvuka nje ukuthi angingihlali. Ngihlala ukuthi abantwana bayabhanga indlala.
Kodwa umunicipal uthi akwenzayo akukutsha uvele edinga imali kanzima kungamangalisi ukuhlawulisa abaqhubayo imisebenzi yebhizimusi eHarare. Umeya weHarare uCouncillor Bernard Manyenyeni ugcizelela kulokhu.
Pa business ari pa pakawanda. Kasi pachidimbu tinoti pane ma formal business akanova makambani atinoziva zvino. Kuita informal business vanova varikushanda muguta kuraramisa mhuri dzavo. Ivavo ngavatozova kuti vatoo mugutawo kana vachiri kushanda varimo vaakutokumbirwawo nokusungirwawo kuti vabatsire kuti guta rirarame. Ndosaka tichiti munhu wese ari muguta ngaawanawo kamugove kake kaari kupinza muguta ndokuti guta ripfume risumudzire magariro, kucheneswa kwemvura, kugadzirwa kwekuvakwa kwedzimba ndo mashandiro atingatongoita. Chemahara chaicho chacho mazuva ano tikangochamushana chete chete ndiwo mazuva anokutonetsa.
Abaphila ngokuthengisa laba bathi bezothwala nzima ngalihlawulo bevele besehlulwa ngekhona khathesi bakhala ngokuthi abatholi lutho. UZulu okumele athenge impahla yabo ethwala nzima ukufinyelela imali ngenxa yokusilela kwayo elizweni. Bathi lalapho befuna ukusebenzisa indlela yakulezi nsuku yokuqhuba ibhizimusi ngokuhlawulisa kusetshenziswa amakhadi abenelisi njengoba inengi lala mabhizimusi engamancinyane kakhulu kungasoke kwabasiza ngalutho njengoba okuyimadlana abaza kuthola kuzophelela kundleko. Umunicipal weHarare wethule umbiko liviki esazisa ngokukhweza kwalenhlawulo ethi izoqala ukukhitshwa yonale impela viki ezayo kibo bonke abaphila ngokuthengisa abasebenza ngempela viki. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Yesizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lithakazelela ukwenziwa lohlangothi lweCouncil of the European Union osolufakele izijezo zenotho abakhokhela ibutho kwele-Syria abalitshumi lasithupha kanye lababona ngezokulungiswa kwezikhali zentuthu ebulalayo lokunye okufanayo. Lokhu kulandela okwenziwe yiMelika lamazwe adlelana layo afakela izijezo ezifanayo abakubutho labenza izikhali lezi ezisetshenziswa ngumongameli Bashar al-Assad othi ulisana lamaqatsha elizweni lakhe. IMelika ithi ukufakela abantu laba izijezo zenotho kutshengisa ukuthi umhlaba wonke jikelele kawufuni ukuthi kwephulwe iziqondiso zomthetho we-United Nations Chemical Weapons Convention. U-Assad ukhanya engani wephula umthetho lo ngokusebenzisa izikhali ezilentuthu ebulalayo ukuthi ahlasele abantu abaphikisana lohulumende wakhe. Uke wasebenzisa izikhali lezi ngomabasa lonyaka edolobheni elibizwa ngokuthi Khan Shaykhun esabelweni se-Idlib. Inhlanganiso ebona ngokunqabelwa kokusebenzisa izikhali lezi ithi uhulumende ka-Al-Assad wasebenzisa intuthu ebulalayo okuthiwa yi-sarin kuze kusetshenziswe izikhali lezi lapho kwafa khona abantu abafika amajumi ayisishiyangalombili lambili 82 wabhubha labantwana endaweni le. Ababona ngokusetshenziswa kwezikhali zentuthu ebulalayo abaseMelika bathi uhulumende ka-Al-Assad nguye owasebenzisa izikhali lezi. Ngomnyaka ka-2016 wasebenzisa njalo izikhali lezi ezilentuthu ebulalayo e-chlorine. Labo abafakelwe izijeziso lezi bazathathelwa umnotho wabo nxa belawo emazweni abafakele izijeziso lezi njalo abasoze benelise ukusebenzelana lezizalwane zeMelika lamanye amazwe.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Akweze midlalo kuqhamuke ingxabangxoza emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu leBulawayo City le Highlanders ngemva kokuhlaselwa kukaNompembe ngabadlali beBulawayo City bephikisa ukuhlohla kweqembu leHighlanders. Lo mdlalo ugcine uphela iBulawayo City inqobe iHighlanders 2-1.
Dolwane Super Sounds ngo Martin lo ehamba ke Dolwane Super Sounds besabela kamnandi ekudlaletela bo elitsha ingoma ithi yona sizokulungisa. kwaneleke okwalamhlanje sihlobo zami kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Kubotshwa intatheli zindaba ezine zephephandaba le-News Day zabaxwabula kwabuhlungu ngamapholisa bona ziqhuba umsebenzi wazo.
Umkamongameli Mugabe uGrace Mugabe uthi umongameli Mugabe sokumele aqambe umuntu ozathatha isikhundla sakhe.
Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lelale.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.